Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu zvita10/2021 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti denda recovid-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzeutongo hwejekerere dzotaura kusakokwa kwezimbabwe kumusangano weus democracy summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda recovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuustudio 7 iri muwashington dc. Rimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti denda recovid-19 razara muzvikoro uye hapana matanho ari kutorwa ekudzivirira vana nevarairidzi vari kunyoresa bvunzo. Mutungamiri weptuz dr Takafira Joe vanoti pari zvino zviri kuratidza kuti zvikoro zvinodarika 250 zvine vana nevarairidzi vakabatwa nechirwere checovid-19 vachiti uwandu hwakaburitswa nezuro hunodarika zviuru zvishanu uhwo hunogona kunge huri hwemuzvikoro chete. Tatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri vestudio 7.
Muzvikoro hamuna kumira zvakanaka. Pari zvino ndinoona kuti mastatistics edu akuratidza kuti zvikoro zvinopfuura 250 zvine vana navarairidzi vakabatwa necovid. Nhamba yatiri kutotaura ye5000 inokwanisa kunge ichitori shoma kune vakabatwa necovid muzvikoro chete. Dambudziko guru ranesa ndirokutoti even kana kuda kunotesta kunenge kuchirwara vana hakuchaiti, asi tinenge tichitaura tiradza sokuti zvinhu zvakanaka muzvikoro. Zvatinongoona kuti zvikoro ukaona tosvika more than 250 zvinotoreva kuti pasvondo rinouya tokwanisa kunge tava ne more than even 700 zvikoro zvinenge zvava necovid.
Tiri kuona kuti vana vari kunyora bvunzo munguva imwe chete yamuri kutaura kuti denda recovid-19 rasimuka muzvikoro. Pari kufambiswa sei kune vana vari kunyora bvunzo?
Vana vane covid vari kungonyora pamwe chete navavo vasina. Ivarairidzi vakawanda vovabatawo necovid nokuti vari kumanikidzwa kuti vaivhichirete vana vane covid. Zvikoro zviri kumanikidzwa kuti zvinge zvichitenga anonzi N97 masks nemagloves, asi zvikoro hazvina kukuwana zvinhu zvakadaro. Mafamasi haana, zvipatara zvehurumende hazvina. Saka zvinongoreva kuti zvinotoda intervention nehurumende kuti zvikoro zvibatsirike. Vana vabatwa necovid vari kungoudzwa kuti vaende kumba for 2 weeks vozodzoka havo. Vamwe vari muboarding vanenge vari confined muboarding, but muboarding macho hamuna vakadzidzira basa kuti vaone kuti vana vanorwara vangabatsirwa sei, nokuti varairidzi vakadzidzira zvokufundisa. Avo vanofanira kunge vachibatsira vemumadistrict vanenge vanetawo vakawanda vanenge vachingoti havana fuel yokuti vaende kuzvikoro. Pane zvikoro zvakawanda ndikataura mukwachiviu zvabata necovid nokuti zvainokolekta maexam paper pachikoro chine covid. Saka tiri panguva yakaoma inoda kuti hurumende ibvume kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ende rimwe dambudziko rikune zvanoti hatitozi kuti icovid yekare here iyi iri kubata vanhu kana kuti ndiyo richiri kuuya iyi yatinonzwa kuti ine ngozi yakanyanya.
Tiri kuona kuti nhengo dzenyu vana vevarairidzi vanga vachitiwo havakwanisi kunyoresa bvunzo. Zvakamirawo sei panyaya yebvunzo yamataura?
Ndozvavari kuita varairidzi vedu zvizvi vakatova matage letters kune vamwe vanotya vakadzokera kuzvikoro vananoenzvigileta asi vari kuzhamba vakawanda nokuti vakabatwa necovid vari pazvikoro vachienzvigileta vakawanda varayiridzi vakasunga chisungo chokuti havakwanisi kunge vachienzvigileta kusarirwako kuti vaita econtract nezimseki
mutungamiri weptuz dr takavafira jou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vachaungana ndoro vanoti covid yagara iri muzvikoro uye hurumende iri kutora matanho ekudzivirira kupararira kwayo kunyange hazvo paita kukwira kwehuwandu hwevamwe vanhu vave kubatwa nedenda iri pari zvino ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
COVID yagara iri muzvikoro medu temu yese ino hongu kune mamwe cases atanga kuitika apa patanga kuita yatinoti surge or rise macases ecovid asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira covid-19 muzvikoro nekushandisa mastandard operating procedures edu uye maprotocols eWorld Health Organization mazamanation ari kuendera mberi zvakanaka
tiri kuona kuti denda recovid-19 iri riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine covid-19 vachinyora bvunzo
vane covid vanongonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation zvichiita kuti vasatapurira utachiwana hwecovid-19
tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo
hatisati tanyanya kunetsekana nenyaya yekuti tingashaya maticha vari kunzi havasi kuita kudzireka tinofara chose tinohwa manyukunyuku nekuti maticha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana vefom 4 nefom 6 dzienderere mberi
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare najonga kandemiri westudio 7 nyanzvi munyaya dzeutongo hwejekerere dzinoti kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit wakatanga muAmerica nezuro munongedzo mukuru wekuti ukama hweZimbabwe neAmerica hausati hwagadziriswa nunurai jena anoti panyaya inotevera
nyanzvi munyaya dzemutemo dr alex magaisa vati kusakokwa kwezimbabwe zvinoratidza kuti ukama hwezimbabwe nedzimwe nyika hausati hwagadzirika
nyaya yekusakokwa kugungano rakadaidzirwa neamerica inofanira kuongororwa takatarisa chido chehurumende yamunangagwa chekugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika nehurumende dzedzimwe nyika kunyanya dzekumadokero zvinotaridza izvo kuti ukama hausati hwagadzirika
vamagarisa vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka pamwe nekusatyora kodzero dzevanhu izvo zvinoita kuti iwirirane nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero nemitemo sachigaro weplatform for youth development vaclarisa madhuku vati kusakokwa kwezimbabwe kunoratidza kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nenyika vanofanirwa kuita zvakawanda panyaya dzeutongi hwejekerere kuitira kuti vadanwe kumisangano yakaita seuri kuitwa vamadhuku vati kuti nyika ibatanidzwe nenyika dzakaita seethiopia nemozambique idzo dzakagara dziri kumashure panyaya dzeutongi hwejekerere mucherechedzo usina kunaka asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vari joyce ngwenya vati zimbabwe inogona kunge isina kukokwa nekuda kwekuti inoonekwa senyika isingade kudzidza uye ine nharo asi vati zimbabwe yaifanirwa kunge yakakokwawo kumusangano uyu
ngavadaidzirwe kunze kuzvakadaro ngatione zimbabwe kana sezimbabwe iri kupadza kuita utongi hwejekerere kana kuchitaurwa nyaya yeutongi electoral reform electoral violence constitutionalism zvizvokuti ngavadaidzirwe nekuti kana munhu ane musikanzwa kana mwana wako ane musikanzwa haukwanisi kumudzidzisa asipo saka ichocho kana tichionekwa seri senyika senyika ine musekanzwa senyika isinganzwisisi ngatidaidziwe kunzimbotasi kuita kuti tinge tichiwana mugara wokudzidza
izvi zvinotsigirwa nemutauriri webato rinopikisa remdct vawitness dube vanoti misangano yakadai haifanirwe kuenda nyika dzine maonero mamwe chete vachiti vakakoka vangadai vakaita zvinoitwa neunited nations inokoka nyika dzose
chekutanga ndechekuti kunenge kusina democracy kuconference kwacho kana kuchinzi kunouyiwa nyika dzine maonero anofambirana nenyika dziri kukoka dzacho kuunited nations kunongoenda nyika dzese one
vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu nezuro munyori wepasi mubadzi rezvekuchengetwa kwevanhu utongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu muamerica kana kuti under secretary for civilian security democracy and the human rights Uzra Zeya vakati zviri pachena kuti nyaya dzeutongi hwejekerere huri kurwiswa munzvimbo dzakawanda pasi rose.
It's no secret that democracies around the world are facing increasing challenges from new and novel threats. Countries in virtually every region of the world.
Hachina kunzwa divi rehurumende sezvo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza vati vaita mutete panyaya iyi vakati tibate gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo.
Ine ndoda mai Mutsvangwa kana kuti vashava Minister of Foreign Affairs. Ini ndaita mutete.
Musangano wemazuva maviri uyu uri kutaura pamusoro pekudzivirira utongi hwehumbimbi ndoga kurwiswa kwenyaya yehuori pamwe nekucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti International Human Rights Day. Nyanzvi muya dzekodzero muZimbabwe dzichiti kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanya mugore rino ra 2021, uye izvi zvakawedzerwawo nekuvapo kwedenda recovid-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati kuvharira kwaitwa vanhu muZimba senzira yekudzivirira denda recovid-19 kwakakonzera kusikorwa kwekodzero dzevanhu. VaMandinde vati sangano ravo rakabatsira vanhu vanodarika 235 vaipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19.
Mutoona kuti kana tiri palockdown vanochengeta zvemitemo mapurisa masoja vanenge vachipinga, vanobva vamberereka, vanhu vanenge vasina kusununguka kufamba zvakanaka, freedom of movement is curtailed. Panonzi vanodiwa matsamba, vanhu vachienda vachinyorerwa, mamwe matsamba achirambwa, takaona majournalist achisungwa, apa vachinzi vakaburisa maaccreditation cards ozo akaexpire, apa kunopiwa maaccreditation cards acho kwakabuda gwaro rekuti izvo ngaashande iwawo nenyaya yekuti naivowo vanga vari affected necovid. Uye kusungwa kwevanhu kwaiti shungurudza, I think dakabatsira vanhu about 235 vakanga vasungwa for breaching ma COVID-19 regulations. Asi waiti ukazvitarisa zvacho ndizvo izvozvozvo zvokuti vanhu vaya vanenge vasungwa, vamwe vacho vachisungirwa nyaya yekuti angaibuda achienda asina tsamba, vamwe ndovaisungwa vachitoenda kuti vanotestwa COVID yacho, vamwe vaisungwa vachienda kuzvipatara.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vati gore ra 2021 ranga riri gore rakaipa zvakanyanya munyaya yekutyorwa kwekodzero. Vabere vati nhengo dzavo dzakanzwa zvichemo zvevanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu nemakumi masere nevashanu, vazhinji vavo vari vanhu vakamanikidzwa kutama kubva munzvimbo dzavaigara.
Mamembers edu kuZim Rights vakarekoda maviolations anopfuura iwo 4385. Akanyanya kuwanda maviolations anga ari emaevictions nemadisplacements.
Vabere vatiwo hurumende yava Emerson Mnangagwa haina hanya nekuzadzikisa chidzidzo chakaitwa nemutungamiriri wenyika chekuzadzikisa kuremekedzwa kwekodzero.
Maonero edu isu kuZim Rights ndeyekuti hurumende yava Mnangagwa haina shungu nekuremekedza kodzero dzevanhu. Kuzvidzidzo zvavakaita pavaka kugadzwa semutungamiriri wenyika kuti ivo vachange vachizoda kuti vange vachiremekedza kodzero dzevanhu hazvisi kuzadzikiswa nekuti tiri kuona kuti kutyorwa kukodzero dzevanhu kuri kutoramba kuchienderera mberi. Vanotyora kodzero dzevanhu vanenge vadhokumendwa havasi kusangana nemutongo wekuti tingati unovatyisidzira kuti vasarambe vachityora kodzero dzevanhu.
Asi mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Kandishaya vati Zimbabwe iri padanho repamusoro pakuremekedzwa kwekodzero, vachiti vanhu vave nemikana wokutsvaga vatungamiriri vavanoda uyewo kuenzaniswa kwemuripo pamabasa kuvanhukadzi nevanhurume.
Nhasi nokudzvanyirwa kwatinoita nenyika dzakaita seana United States of America, avo vanonga vachiisa mari yekuti kodzero dzedu vanhu vatema dzidzvanyirwe pakuti hurumende yatasarudzai vanenge vachiti ngaibviswe. Saka tine zvichemo senyika yeZimbabwe, daiwo kodzero dzedu pachedu tiri kuchengetedza zvakanaka, pachedu tiri kuyamurana zvakanaka, asi kwaita vekunze kwenyika vari kudzvanyira kodzero dzedu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanga vasingadaviri nharembozha yavo, uyewo hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhausvondo rapera kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi pezvibvumirano zvinobata nyaya dzekodzero dzevanhu. Zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa10 zvita gore rega rega, zvichitevera kutambirwa kwakaitwa chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights chakaitwa neUnited Nations mugore ra1948. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masagada norwira kodzero dzengochani anoti ari kutambira nemaoko maviri danho rakatorwa neBotswana rekubvumidza ngochani kuita zvadzinoda pamadiro aJorjina munyaya dzerudo uye dzepabonde. Izvo anoti zvinofanirwa kuitwawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mutongo wakatorwa nedare redzimhosva repamusorosoro muBotswana reCourt of Appeal mushure mekunge hurumende yeBotswana yange yaendesa sangano reLekgabibo kumatare edzimhosva. Mumutongo uyu vakati zvikamu zvinorambidza ungochani zvakadarikwa nenguva sezvo ngochani dzine kodzero dzadzo semunhu wese. Zvichitevera mutongo uyu, masangano anorwira kodzero dzengochani musade kusanganisira veGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls akaita muonera pamwe chuma chemuzvukuru mukutsvagawo nzira dzekuti ungochani huitwe vanhu vakasundunuka mudzimwe nyika dzemusadek. Mukuru musangano reGirls vaSamuel Matsikure vaudza Studio 7 paRunare vari muHarare kuti vari kushandidzana neLekgabibo mukutsvaga nzira dzekushandura mafungiro evanhu nezvengochani.
Isu semabato anomirirawo ngochani dzemuno muZimbabwe, zvinhu zvatagara tichikurukura nemamwe mapato akasiyana-siyana nedzimwe nyika dziri kubvisa mutemo kuti tiongorere nekuona kuti zvinhu izvi zviri kufambiswa sei, zvinokwanisika kuita sei, kunyanya mune nzvimbo dzakaita semuno muZimbabwe nekuti vanhu vachiri kuedza kuchengetedza chivanhu. Chimwe chacho chinoonekwa kuti chinombonyikidza vanga vanhukadzi kana kuti vanga vanhu vane ganda rakasiyana kana kuti vanhu vanogona vachirarana zvinhu zvepabonde nekushamwaridzana vari vanhu vehatinoti same sex.
Vativo vanhu vakafanira kuziva kuti ungochana idzi nyaya dzepabonde chete, asi kufambidzana kana kugarisana nemunhu waunonzwanana naye uye anokufadza.
Vanhu vanzwisise kuti kusununguka uku hadzisingori nyaya dzebonde chete, nokuti munhu kana achizvarwa upenyu hwake haungorarami uri nyaya dzepabonde. But iri kutaridzwa kuti munhu asununguka mune zvakawanda zvinova zvinopakodzero dzemunhu uyu kuti akwanise kuita zvakawanda muupenyu hwake. So kana kazhinji vanhu vachitarambwa kuti igay sex yasunungurwa, handi gay sex, tasunungura vanhu neupenyu hwavo hwanofanga kukurarama nokukwanisa kuita nekushava mabasa ese avanoda muupenyu hwavo.
Mashoko ava Matsikura atsinirwawo navaBladely Fortune avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reLekgabibo, vachiti sangano ravo riri kushanda nemasangano akawanda kusanganisira reGirls.
Tinosangana mazano kwete nemasangano atinoshandidzana navo munyika medu chete, asi nemamwe ari mudunhu kana mhiri kwemakungwa. Saka sangano reGirls muZimbabwe rimwe remasangano atinopanana navo mazano, mukunyanya munyaya dzekuti takagona semuBotswana kuti hurumende itipe kodzero dzedu. Kune zvirongwa zvatinoita zvinoita kuti tikwanise kupangana mazano nemasangano anorwira kodzero dzengochani.
Pafortune vati vakakwanisa kurwisana nehurumende yeBotswana kusvikira vapiwa mvumo yekuti vanhu vamwe chete vangadanana dziri pamutemo kuburikidza nerubatsiro rwaibva kusangano rinora kodzero dzevanhu uye utongi hwejekerere mudunhu riri kuchamhembe kuAfrica, the Southern African Litigation Center kana kuti SAOC. Mutevedzeri wemukokeri weSAOC amai Tambudzai Gonese Manjonjo vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti kutyorwa kukodzero dzengochani musadi kuri kuenderera mberi.
VeSAOC vane zvirongwa zvokubatsira vanoita zvehungochani kurwira kuchinjwa kwemitemo inovasungisa munyika dzeSADC.
Amai Gonese Manjonjo vakurudzira nyika dziri mudunhu reSADC kuti dzitevere gwara ratorwa neBotswana, vachiti kusadaro kuchaita kuti zvirongwa zvese zvakatarisana nekupedza mukondombera zvishaye basa.
Kuchinjwa kwemitemo iyi kunobatsiridza paurongwa hwokudzivirira urwere nokupararira kushura matongo, nokuti pari zvino vanhu vehungochani vanotya kuenda kunorapwa kana kuongororwa ropa nokutya kusungwa.
Chinyorwa chakanga chaiswa munzira inobva kuBulawayo ichienda kuPlumtree senzira yekukurudzira kugamuchirika kwengochani nevanhu chakabvarurwa. Kunyange hazvo veruzhinji vasingafarire zvehungochani, pamutemo haizi mhosva kuvangochani muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru wemuNigeria anoti vanhu vanga vaine zvombo varwisa musha uri kumaodza nyemba kwenyika iyi ndokuuraya vanhu 16 vanga vachinamata uye kupamba vamwe vanhu vakawanda. Mukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, vaAntony Blinken vasvika kuLiverpool muEngland nhasi uko vachange vachiita misangano nemakurukota ezvekunze kwenyika mugungano reAssociation of Southeast Asian Nations. Murwendo rwavo ruchavasvitsa kunyika dzinoti Indonesia, Malaysia, Thailand neHawaii. Varimi vakawanda vekumasvingo vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo, vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera. Sangano rePremier Soccer League ramisa mitambo mishanu iyo yanga ichifanirwa kutambwa svondo rino nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho chabata vatambi vezvikwata izvi vakawanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKennedy Ndebele vazivisa kuti mitambo mina chete ndiyo ichatambwa svondo rino, zvichitevera kuwanda kwaita vatambi vabatwa vaine chirwere ichi. VaNdebele vati nezvaitika izvi vatungamiri vezvikwata zvemPSL vari kusangana mangwana kuti vaone kuti vogadzirisa sei dambudziko rauya iri. Asi mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vati zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere ichi nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaNdebele vati mitambo mina panzvimbo yemipfumbamwe ndiyo iri kutambwa kusanganisira uyo uri pakati peFC Platinum neBulawayo Chiefs muLuveve Stadium nesvondo. Bulawayo Chiefs haisati yakundwa uyezve ine mapoints mana yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo iri kusangana neHerentals muBaobab Stadium mangwana zvekare. Herentals ine mapoints omana zvekuti murairidzi wayo Kumbirai Muti wekuziva anoti chishuwiro chavo kuita zviri nani kudarika zvemwaka uchangopera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachive zviri pamusoro dzani zvawakamboita. Saka tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo yabudirira kutambwa iri kusanganisira Chicken Inn ne Tenants Mbaba Field Stadium mangwana, pamwe ne Harare City ne Yada National Sports Stadium nesvondo. Zvichakadaro kuchange kuine makuwerere kuReuton Sports Club mangwana, apo vatambi vetsiva vari kurwisana pagungano retsiva rekugumisira gore rino. Murongo wemitambo yetsiva Vastalin Maumau vati varunga mitambo minomwe iyo iri kunganidza shasha dzemutambo uyu munyika.
Kunenga kune makuwerere chaiwo tinenga tine mitambo minomwe ndinovimba kuti vanhu vachafara zvikuru chaizvo nokuti vanga vane nzara vanga vane havi yemutambo wetsiva gore rino.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare vanosanganisira Mishek Kundwane, Anele Bafana, Romeo Chibanda, Jeremiah Mere, Tinofadzwa Chikerema, Mnyaradzi Marumisa, Marshall Shiri, Allen Green, Traimo Musira na Alan Piri. Va Mau Mau vati vari kuteedzera nzira dzese dzinodikanwa pakudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 apo vari kuita mitambo yetsiva mangwana.
Tiri kuteedzera zvakanyanyisa mitemo inofanira kuteedzerwa nenyaya yechirwere ichi. Naizvozvo hatisiri kutarisira vanhu vakawanda vanodarika zana nemhosva yemarestrictions aripo.
Aya ndiwo makundano echipiri etsiva kuitwa gore rino uye ari kupedzisa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Kurongwa chelive stock na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kubuda kumusangano weUS Democracy Summit.
Tarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzeutongi hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Mpalakazi 2021 uFratesis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngezizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo ngoba lapha sikhuluma ngama-aid of death bathini ngombuso kwentando kayiphikiswa.
Inani labahloliwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kwesukulwa izolo kwele Zimbabwe liqonge layabo abangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. Izolo weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemocracy oqoqwe ngumongameli Joe Biden wele Melika uphitshelwa enkundleni yebulenjini. Kuleviki kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elizibiza African Minkoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngelokuthi Sam Randen. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekansiliya Harare lethule umbiko othi amaklinika abo amaningi ayenza umsebenzi wokuhlola abantu ukuthi bangabe bele COVID-19 yini loba hatshi ngohlobo olwe rapid antigen test. Uhlobo lokuhlolwa olwe PCR lubikwa lusenziwa emaklinika emizini eWarren Park, Mabhuku, Mbare lezibhedlela zeWilkins leBeatrice. Izakhamizi zaleli dolobho ziyaziswa ukubana ziye emaklinika aseduzane ukuze kungabi lokuminyezelana emakliniki okulakho kubangela ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Kunje inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosukulwa izolo kwele Zimbabwe liqonge laya kwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189 njalo yabulala abathathu. Kobulawayo ngasikhathi sinye kutholakale abantu abangaphose bafike inkulungwane eyodwa 872 bele gciwane leli. Umnumzana Themba Lami Mabena ongumongi omkhulu kobulawayo uchasisa ngokuthi kungani inani labantu ababanjwa i-COVID-19 ngalezi nsuku seliqansa.
Sesikhangelane njalo lohlupho lwe-COVID-19 lolu osoluqalisile kakutsha. Ngasithi siyakhangela bese sivele sesingani sesilibele ukuthi kulo mkhuhlane lo emphakathini okuyinto eyenza umkhuhlane vele yona ngokwayo imemetheke. Nxa abantu sebelibele ngokuthi khona sebesithi lalapho eveli tholakala khona lawo betholakale bekhona. Siyathola ukuthi imbuthano lokho isiyayisiba mningi abantu besanda. Siyakhangela njalo ukuthi emabhasini lapha abantu abasagqoki amamaski lawa abeyiwo abevikela abantu ezintweni ezinjenge COVID-19 ngoba itholakala ekuphefumulenaneni lapha abantu bephefumulelana besebenzisa umoya lo ofana naye belokhu bephethe betshintshana betshintshana okuyinto ebangela ukuthi umuntu ehotshe umoya ole COVID-19 ube mningi. Abantu banjalo baziqambela amanga baziduduza besithi umumo womkhathi sokukhudumala ngakho ke abasaba ngeke bathola igciwane leli. Kodwa ke akulani lokuchisa ngoba igciwane livele liyatholakala. Sinanku ke le i-variant okuthiwa ngu-Omicron isingenile njalo emphakathini. Siyathola ukuthi yona layo lokhu isiyayimemetheka kungenxa yokuthi thina ngokwethu sesilibele njalo sesizitshela ukuthi ngenxa yokuthi sesihlabile ama-vaccine sesivikelekile. Kodwa i-vaccine ayisho ukuthi usuvikelekile emkhuhlaneni, isho ukuthi usuvikeleke ekuthini umkhuhlane nxa ungahlangana lawo. Umzimba wakho usuvele usulamandla ukuthi uqalise lawo wanelise ukuthi umelane laleli gciwane. Kodwa akutsho ukuthi wena ngenxa yokuthi usuhlabile i-vaccine usungumuntu osongahambe engazivikelanga. Haji
uqhubeke uMabhena ecasisa njalo ngokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulolu bhubhane.
Singathi siyakhangela njalo ekuhlabeni lapha ubulawayo uvelene uyakhokhela. Abantu babe besithi mhlawumbe abantu bathathela phansi lezi zinto, kodwa ubulawayo uhambela phambili uyahlaba uyafuna ukuthi ezivikele kuleli gcikwane. Kuyinto encumakalayo le kakhulu ngenxa yokuthi abantu sebesazi ukuthi ingozi imi injani, vele ingozi ingakanani emphakathini. Ngakho ke singakhangela amanani abantu lama. Abaningi ngabantu abazitshela ukuthi khona hayi ngiyabe ngihlabelani, kona kuvele kuyinto ezadlula. Kodwa ke lokhu sathola ukuthi sokungumkhuhlane osuvele suphakathi kwethu. Ingathi kwezinye indawo bavele bayahlaba nyakenye ijekiseni yokuzivikela kuflu le ejayelekileyo, okuyinto vele abayenza mnyaka wonke. Ngakho ke kuyafana nalale iCovid, sokuvele sokungumkhuhlane osuphakathi kwethu. Ukuzivikela kuya kuqhubekela phambili, akusho ukuthi sime ngenxa yokuthi amanani asephungile. Kuyabe kusenzakala ukuthi mhlawumbe abantu laba abalazibonakaliso, yikho bengahambanga ukuthi behlola. Kodwa singakhangela sithi thina sesiphomba ukuhlola nje mahlayana, sizathola ukuthi inani labantu abatholakala bele gcikwane liya lokhu lisanda. Akutsho ukuthi ngenxa yokuthi abantu balutshwane esibaba utholileyo belalo igcikwane, igcikwane alisekho. Isikhathi esiningi kungenxa yokuthi abantu abahlolwanga. Kodwa singahlala sihlola nje isikhathi sonke mihla yonke, uzathola ukuthi inani leli lokhu lisiya lisanda, lokhu lisiya vele linhlawumba liyehli.
Lo bekungumnumzana Themba Lami Mabhena, ongumongi omkhulu kobulawayo. Abasemhlanganeni oqoqwe ngelemelika wokuvuselela umbuso okhululekileyo kaZulu emhlabeni jikelele bathi inkohlakalo ngenye yezizathu ezinkulu ezibangela ukubana emazweni amaningi kungabi lombuso okhululekileyo njalo wentando kaZulu owedemocracy. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Inkokheli zamazwe athiyeneyo abacubungula ezombusazwe labakuhlanganiso ezizimeleyo namhla bavumelane emhlanganweni oqoqwe ngumongameli Joseph Biden weSummit for Democracy owenzelwe enkundleni zokuxhumana ukuba ubukhohlakali bunciphisa amathuba okuthi uZulu azibuse. Omunye wabethule umbono lo emhlanganweni lo ngumongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana.
It contributes to poverty by denying that poor and marginalized people in society basic services and amenities meant to address inequality and social injustice. In Botswana, we have embraced the importance of political will.
Ukhosakala benza abantu bengabe lomnotho ofaneleyo njalo kuphulwe amalungelo kaZulu. Wena Botswana sesiphumele sinquma sokuthi abazimusazwe kumele balwisane lobukhohlakali.
Botswana is aware of the corrosive nature of corruption on democracy and the rule of law. Hence we have made it the responsibility of the political leadership and senior public servants to inculcate anti-corruption measures in their processes and procedures.
Sizibona kufanele ukuba zonke inhlangothi zikahulumende zibe labantu abakhangelane lobukhohlakali.
We have taken a deliberate decision to ensure that all government ministries and departments have anti-corruption units within their structures to conduct transaction monitoring for early detection of corruption practices.
Lokhu kusekelwe ngumongameli Mia Sandu wakwele Moldova.
Corruption has to be tackled from both ends, both where money is stolen from and where money is moved to. Without targeted help from consolidated democracies, we will not succeed. Corruption is the one thing that can undermine democracy regardless of where we live.
Ubukhohlakali kumele silwisane labo ngokukhangela lapho okutshontshwa khona imali njalo lalapho imali ehanjiswa khona. Nxa singatholanga uncedo emazweni athuthukileyo kuza kuba nzima ukuba silwisane lobukhohlakali.
It undermines institutions, weakens states, and disillusions democratic citizens, which plays into the hand of authoritarian leaders and cross-border criminal groups.
Ubukhohlakali bululaza indlela okubuswa ngayo, Loku kwenza ukuba abantu bengasathembi uhulumende. Njalo kwenza ukuthi labo abatshontsha imali bakholoje.
We should combat corruption collectively to uphold and fulfill the promises of democracy for our people.
Umnumzana Mo Ibrahim usomabhizimusi olodumo laye utshele umhlangano lo ukuthi ubukhohlakali bululaza abantu njalo bunciphisa amathuba okuba lombuso kaZulu.
There's only a problem if we're talking about democracy to also address corruption. Because corruption really undermines democratic institutions and it erodes trust between citizens and governments. In Africa, my continent, illicit financial flows out of Africa are really staggering. It's averaging over $107 billion
every year. Kuzikazi le Afrika kutshontshwa imali ehanjiswa kwamanye amazwe edlula amabhiliyoni alikhulu 107 billion ngomnyaka. Lokhu kwedlula imali abayithola kwamanye amazwe yokuthuthukisa uZulu.
This is much more than all foreign aid coming to Africa.
Okwethulwe emhlanganweni lo kuhambelana lokwenziwe emhlabeni wonke jikelele izolo. Obekunanzwa usuku lokulwisana lobukhohlakali Over World Anti-Corruption Day. Ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uMnumzana Thabanginare uthi, ubukhohlakali bulimaza amazwe amanengi.
I-corruption ufanana nomkhuhlane wemvukuzane. Ungayethi ubanjwe umkhuhlane lo kusesemasinyane. Uyamemetheka ugcwale umzimba wonke. Siyazi kwele Zimbabwe kulesikhathi lapho umongameli wayekhona uMugabe wathi hayi siyayibona i-corruption ubugolekele bukhona eZimbabwe kodwa abubi njengalobu okwamanye amazwe.
Umhlangano we-Summit for Democracy oqale izolo ugqitshwa namuhla. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni lo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano lo wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owe-Democracy Summit oqoqwe ngileMelika kwanxuswa amazwe athile awezwekazi le-Afrika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abacubungula ezombusazwe bathi ukunganxuswa kweZimbabwe kulomhlangano kuveza ukuba amazwe anjengeMelika abona leli lizwe njengelinye lamazwe angelambuso wentando kaZulu. Ikanti ke abanye besithi ngabe inkokheli yaleli lizwe inxusiwe ukuze iyefunda kwabanye abakhokheli. Inkosikazi Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uthi bekungaba kuhle aluba umongameli weZimbabwe enxusiwe ukuze ayefunda kwezinye inkokheli zamazwe asemhlanganweni lo.
Umbuso wentando kaZulu uqakathekile kuregion ngoba nxa esethe uBiden wakhetha ukuthi angamnxusi iZimbabwe ngezizathu zokuthi vele yona ingintando kayiphikiswa, bekuzanceda kakhulu ukuthi ayinxuse iZimbabwe izokuza ukuthi osowabo, ngoba lapha sikhuluma ngama-head of state, ubeza kuthi omlingani bakhe omangameli babanye lamazwe bathini ngombuso kwantando kayiphikiswa. Njalo ukulungela ukuthi umbuso wentando kaZulu uwakhanjani isizwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli weMthwakazi Republic Party, othi umbuthano lo kumele ufundise amazwe anjengeZimbabwe angahloniphi amalungelo kaZulu.
Kumele ukuthi ifundise amazwe anjengawethu khona le kwele Zimbabwe lapho iEmerson Mnangagwa led government engakholelwa kudemokrasi, othola ukuthi abantu bethu amalungelo abo kahlonitshwa. Ungakhuluma lokho okubonayo usola uhulumende uyabotshwa, akula rule of law. Kodwa ke siyazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa akula nto angayifunda vele even amanye amazwe eqakathekisa idemokrasi.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, uthi ukunganxuswa kweZimbabwe kutshengisa ukuba uhulumende unguntando kayiphikiswa.
abantu abalandela idemokrasi abasoze bahambisane lama dictators. Yikho ke ukuthiwa kwezanu PF kukhombisa ukuthi iZimbabwe ile government eyangisa abantu engalandeli amalungelo abantu. Ngalokho abazilunga amakhwapha kwenzela ukuthi lathi usapho lweZimbabwe sihlonipheke sisebenze lezizwe zomhlaba jikelele.
Lanxa abanye bebona ukubaluleka kokunxuswa kwelizwe leZimbabwe kumbuthano wenkokheli zamazwe omhlaba, uMnumzana Believe Kaule, ilunga lezanu PF, ngakubone ukuqakatheka kwalomhlangano kwentuthuko yeZimbabwe.
Mina nje ngangikhangela itsho lutho kithi njengeZimbabwe, ngoba uBaden lo engusenator yibo abacrafta izidera. So uBaden ngumuntu vele olwa leZimbabwe, so muntu esingakhuluma ngaye vele, into yakhona vele into endala ke. Abantu aba they are not happy ngeloku ze ne-land reform, yikho besifaka emomeni nalo ukuthi bethi iZimbabwe kayisale phandle, eZimbabwe kula democracy, batsho njalo. Kungapho lapho kule democracy khona okwedlula iZimbabwe.
Umongameli Joe Biden weMelika uthe umbuso wentando kaZulu awusatholakali emazweni amaningi omhlaba. Uhle wathatha leli thuba lokubika ngokusungula kohlelo lukamnangagwa olokukhuthaza umbuso wentando kaZulu okuzangezelela umsebenzi weMelika owokuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokuvikela amalungelo abantu emhlabeni jikelele. IMelika ikhangelele ukufaka izigidi ezedlula amakhulu amane zamadola eMelika, i-R424.4 million, okuyimali ekhangelelwe ukuphathisa ekulwiseni inkohlakalo, ukuthuthukisa ubulembu, ukuqinisa umbuso wentando kaZulu kanye lokusekela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Imizamo yokuxhumana nomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshwangwa yehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Abehofisi yomeli weMelika eZimbabwe labo balile ukukhuluma ukuthi sizathu bani iZimbabwe inganxuswanga emhlanganweni lo owe-Democracy Summit. Umhlangano wensuku ezimbili oqhutshwa ngumongameli Joe Biden weMelika enkundleni yebulenjini ugqitshwa lamhla, lapho obekunxuswe inkokheli ezedlula ezilikhulu i-111. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority lubike ukuba nomsebenzi wokwakha idamu leGwayi Shangani uqhubeka kakuhle. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqo ngumanisipala waleli dolobho izolo owebulawayo City Council Water indaba ukuhlaziya udubo lwamanzi kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zimbabwe National Water Authority bahle bathatha ithuba lokwazisa abakade besemhlanganweni lo ukuba sebeqalile ukuhlola ingwalo zabakhangelelwe ukuqhuba umsebenzi wokufaka impompi zokudonsa amanzi esuka edamu leGwayi Shangani esiwa kobulawayo, njalo ukhangelelwe ukugqitshwa ngomnyaka ozayo. Umanjinela Pontengu weZinwa oqondisa ngokwakhiwa kwedamu leli uthi idamu yebo liyakhiwa, kodwa udubo lwemali lobhubhane lweCOVID-19 luphazamise kakhulu umsebenzi lo.
Khathesi we are still about 59% complete, and we are one of by June we should be almost 90% complete this year, and it's one of the December the lake should be holding water, and we should be starting on the Kalisei pipeline from Gwayi to Bulawayo.
Evula umhlangano lo owendaba izolo umphathi ntambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi udubo lwamanzi luyaphambili edolobheni leli, njalo ukhathazekile ngokuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho.
Ukuthi nxa izakhamizi zithe zabika kuhanjiswe emahofisini ngokulandelana kwethu ngokutshesha ukuze singazazi silahlekele imiphumela. I-experience esaba layo elidebe last year savumela nemhlanganweni babathithi ukuthi basafuni ukuthi ibe khona kobulawayo. It's unfortunate that we have lost one life. Each other had an expensive. May they so best in
Nisihlalo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi kuhle ukuba idamu legwayishangani seliseduze lokuphela ukwakhiwa.
Lokhu singasicetiseki ngokwenzakalayo phakathi kwezinu i-City Council le-RESA mayelana nokuphatha amanzi ukuthi sithole amanzi lapho. Yebo bathi bakhulumisana kodwa ekukhulumisaneni kwabo ngigcine sigcine singanawo amanzi sifile. Yikho isicelo ukuthi ngabe khona okhoka kulungisa kahle. Okusijabulisayo khona okhe sizwe kumengameli sithi sesizathola amanzi avela kugwayishangani. But still sizocabanga ukuthi idolobho lakobulawayo liyakhulu. Sisadinga elethu idamu lokukhula kwedolobho nxa kungalamaplani acacayo ukuthi kuzakhiwa kwenye idamu ngasikhathi sethu. Yesi ngathaba ke singezwa ukuthi kulama plan bani owakhe idamu kumnyaka le elandelayo emihlanu.
Umsekeli kameya uKhansila Mlandu Ncube uthi bacela uhulumende ukuba ayakhe masinya isitishi sokuhlambulula amanzi ukuze ngomnyaka ozayo kube nesiqiniseko sokuba idolobho lizathola amanzi.
Okwakhathesi yebo yodaba lolu olwe-water treatment plant kumele silukhangele sibili okutho ukuthi ngabe kwenzakala ngabe layo iyayenziwa ngasemosikhathi kodwa sizaphonga uzama lingathi amanzi angakuwa kubulawa sizazama ukuwaklina but siyacela ukuthi labo abalamandla besenzele i-water treatment plant.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uthi kuzindaba ezinhle ukugqitshwa kokwakhiwa kwedamu leli.
Silokuthokoza kakhulu ukuthi idamu legwayishangani selizaphela ngokuthi khona indaba yamanzi ilihlupho kakhulu kobulawayo. Kodwa into enye singazama ukuthi sicazulule kahle ukuthi bangasitshela yini ukuthi khona lokho umtshina yokugezisa la manzi ukuthi efike kobulawayo izofakwa nini.
Umhlangano lo oqoqwe ngumanisipala wakobulawayo izolo ngeminye yemizamo yakhe ejonge ukudinga amacebo okuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho kanye lokuhamba kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kuli viki kuhlelo Woza Friday, hamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza nelokuthi Semrandini kuligama lakhe lokucula. Bona bacula beseMalawi lapho asebehlala khona. Asizweni bekuxoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Panda.
Abafanyana besedinga amadlelo aluhlaza lokuyafunda eMalawi bengazi ukuthi balesiphiwo sokucula. Umfana kaNdlovu wabaqoqa babumbane leqembu. Wena ke ekhaya uvela ngapha?
Ngiphuma khona eLupane, yikho lapho engikhulele khona. Ngikhuliswa likhehle elizala umama uMagcekeni, beliyinkosi khona lapho duze leMpofu. Yebo, iqembu eliculelayo kuthiwa yiSemrandini and African Mingoli, liqale ngomnyaka ka-2020 lapho esikhiphe khona ama-albums amathathu ngomnyaka oyi-1.
Wona umculo lo luwubizani njengoba lisebenzisa indima ezijiyeneyo?
Umculo esiwuculayo bawubiza bethi yigosho music, okumele ukubana ukuthi goslo house music. Lo mculo umhlobo womculo ogoqela umculo abawubiza bethi yi-soul music. Iqembu lethu lilabantu abaningi ababe befaka izandla, ngakho liyabhala ngezindimi ezithiyeneyo. Bebhale ngesitshewa, kuye kubhale ezinye ngesiNdebele, okunye ezinye zibhale futhi njalo ngesilungu.
African Mingoli silaba zanade amathathu abacindezelayo njalo baqale ukucula ngo-2020 pho uZulu weMalawi ulamukela njani?
Bawathanda kakhulu ngoba bekwazi ukuthi egoqele izindima eziningi, bebambe futhi le jena ezithiyeneyo, le jena ezinye izingoma ezibhalayo ezijabulisa abancane, ezinye futhi ezijabulisa abantu abangani sebekhulile, esisebenzela ama-producers ahlukeneyo. And lawa ma-producers abefaka i-input ethiyeneyo, omunye lomunye ukufundisa okunye. Ngakho ke ngiyajabula kakhulu ngendlela abantu beMalawi lapha basamukele ngakhona ngoba batshengise ukuthi into esiyenzayo inhle.
Banengi abaculi bakithi abasacathulayo njengami. Lizibani kubo abalaleli ngomculo lowo? Njalo libengawuthola ngaphi Ndlovini?
Asibakhuthazeni, sibasapoteni ngendlela. Igama legroupu likhona kuFacebook kuthiwa yi-Sam Randon and African Mingoli. Ezinye izingoma zi-uploadiwe ku-inthanethi, ku-YouTube ungalithola igama yilo futhi, Sam Randon and African Mingoli. Asisapotaneni bazali, asisapotaneni balandeli, konke kube kahle.
Sikwetshiselo Sam Randon ehamba leqembu lakhe le-African Mingoli kuhlelo Woza Woza Friday mpelasonto emnandi kili lonke liphephe kulo mkhuhlane we-COVID-19 osumemetheka kwamagama. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bhali.
Kanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela inani labahlolwe batholakala bele COVID-19 ngokuphetha kosuku lwayizolo kwele Zimbabwe liqongela yakwabangaphezu kwenkulungwane ezinhlanu 5189. UZulu weZimbabwe wethula imibono ehlukeneyo ngokuphathelane lomhlangano wokukhuthaza umbuso okhululekileyo wentando kaZulu owedemokrasi oqoqwe ngumongameli Joe Biden wele Melika ukhutshelwa enkundleni yebulenjini. Leviki kuhlelo Woza Friday besihamba leqembu elizibiza African Mingoli elikhokhelwa ngu-Eric Ndlovu osezibiza ngokuthi Sam Randon. Siludobake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umprofethi Jeremiah.